vabvazere primary nesecondary education rinonzwa manyukunyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa neutachiwana hweCOVID-19 pakatanga temu ino. Vazhinji vacho vakaita anonzi marecoveries vekuSacred Heart nekunana Embakwe, zvekuti izvezvi zvineni mhaka yemastandard operating procedures edu. Vaya vatingati vane maactive cases vakadzikira zvikurusa. Saka isu tinonzwa kufara kuti zvikoro zvedu zviri kutedzera mastandard operating procedures. Avo vaya vanotaura kuti vakaitawo gwaro ravo rekutarisawo kuti zvakamira sei, zvakamira sei, havanongozvionerawo vega nekuita marecoveries ari kuitika uye nekuita kwatinoti containment the spread of COVID-19 kuti isapararira iri kuita bazi redu reprimary nesecondary education.